magwaro epandora papers ari kudoma muzvina bhizinisi rabhili rachenberg vamartin luschwaya pamwe nemakambani emasoja sevamwe vakuru vakuru vaiburitsa mari yakawandisa kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti hazvisi pamutemo varuschwaya vanonzi vakaomba kambani yegreat game corp vakainyoresa muna 2010 kuseychelles vachibatsirwa nekambani yemagweta yekurussia mukuru wekambani iyi ndiva grey mashava avo vanonzi vakasimudzirwa muchiuto nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa muna 2018 kuva major general mapepa aya anoti varuschwaya vanenge vakaumba kambani iyi panguva iyo zimbabwe yakaita chibvumirano nekambani yechina yeanjin iyo yakapiwa mvumo yekuchera mangoda kwamarange nyanzvi munyaya dzemutemo dr alex magaita vati nyaya yaburiswa iyi inoratidza uori hwatekeshera pasi rose kwete munyika ino chete vamagaita vati kazhinji mari idzi dzinenge dzawanikwa zveuori asi dzofambiswa mumabhanga senzira yekudzichenesa
nyaya yepandora papers inyaya inotaridza uori hwakatekeshera pasi rose haikona muzimbabwe chete asi kune dzimwe nyika dzakawanda pasi rose asi kune dzimwe mariwo dzinogona kuve dzichibva muori wakaita secorruption saka pakufambirwa kunoita mari zvichienda kune dzimwe nyika kunenge kuri kugeza mari inonzi money laundering muchirungu nokuti mari inenge yaita zvekupiwa imari inenge yakasviba asi kuti ichene inofambirwa nemabhanga akasiyana-siyana pasi rose
vamagaisa vati zviri kuratidza kuti vane mari ava vanenge vachida kusabhadhara mitero uye zvinoshayisa budiriro munyika vamagaisa vati chinonyanya kurwadza ndechekuti vanhu vadomwa ava vane ushamwari nevanenge vachitonga nekudaro kunyange vanhu vakachema sei hapana zvavanoitwa
munyika medu macho ivo vacho vari kuzviita vamuri kutaura vanenge vaine ushamwari nevanhu vane simba kana kuti vanenge vari pacho nesimba saka hapana zvikuru zvinogona kunyanya kuitwa kwavari nyange kudai vanhu vakachema chema kana zvikaburitswa seizvozvi inyaya dzinongotsvairwa dzongoenda pasi pekapeti onai kune vaya vanonzi mai ruschwaya vakabatwa vaine goridhe gore rakapfuura muna gumi guru matirimo muno iko zvino tapinda 12 months nyaya yavo haisati yapera ikutoita kunge yatotonhora nekuti vanhu vari padhuze nevanhu vanotonga
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nelabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vati kuburitswa kwemari zvisiri pamutemo ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti nyika zhinji muafrica dzive neurombo vachitambara vati mari ingadai ichitenga mishonga muzvipatara kuvaka madhamu kugadzira migwagwa pamwe nekudyarwa munyika iri kuendeswa kunyika dzakabudirira
nekuti mari ingadai iri kushandiswa mukuwaka mukugadzira marodzi mukuwaka madhamu mukutenga mishonga nekuinvesta mumasocial protection muhealth mueducation zvinovakuti yaakuchiburitswa ichiendeswa kunyika dzekunze nyika izvi zvinenze nyika dzakabudirira
vachitambara vati dambudziko iri rinonetsa kupedza sezvo vanozviita vachizivana nevanenge vaine masimba munyaya dzezvematongerwo enyika
vazhinji vanenge vachiita izvi vanhu vanenge vashanda nevanhu vanenge vaine masimba zvinoita vanenge vari yarigati pachitongo politically connected saka kuti dambudziko rinenge richipera zvinotoda zvinenge zvichida political will necommitment nekuunza mainstitutional reforms anoimbaradza nyaya dzemoney laundering iyo idzodzo nyaya dzecorruption idzodzo saka handizvo zvinogona kuitika nyore sezvanotaura
mutauriri webato rinopikisa remdct vawitness dhuve vati senyika panofanirwa kuitwa ongororo yakazara kuti pave neumbowo hunoita kuti vanhu ava vatongwe sezvo uori huri kudzosera nyika kumashure
kana riri chokwadi kuti kune corruption yemhando iyoyo uori hwakadaro unofanira kuferefetwa unofanira kupiwa kukosha kwese ega kuburikidza nekuti mutungamiriri wenyika chaiwe chaiwe vamunangagwa vanofanira kutopindura nyaya dzacho nekuti ndizvo zviri kutatsira nyika kuti iendere mberi nyaya dzeuori hwemawhite collar crimes ari kutaukwa awo unoda kuti uongororwe uferefetwe zvakakwana nekuti vanhu vanogona kubudirira nekuzvimirira zvakanaka ivo vaine mhosi.
VaRotenberg vanonzi vane ushamwari hwakakombana vamunangagwa uye vashwaya vanonzi ihama yavamunangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamunangagwa VaRotenberg navashwaya apo taenda pamhepo. Mapepa epamona akanyorwa nevatori venhau vanosvika mazana matanhatu kubva kunyika dzakasiyana vachinyora pamusoro pechikiribidi munyaya dzezvemari zvinoitwa nevezvematongerwo enyika vemabhizinisi vatungamiri venyika vakambotungamira nyika pamwe nevashandi vemapazi edzihurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.